kunoku ku United States kune mutemo unonzi antitrust law. Mutemo iwoyo unotiwo hapana company imwe chete inodominata mabasa business. Yakaitwa kuma 1900 panguwa ye company ya inzi Standard Oil. Saka Google kana uchita search kana uchitsvaga chinhu pa internet unoenda through Google. Google manje ndio ino dominate kiki message pa internet. Mamwe makampani aku angaita kuitawo message awo awachakwanisi kukwikwidza ne Google. Kuti Google yakuresisa chaizvo. Saka Department of Justice iri kutiyo Google wanyanya kukuresa hauchape mukana mamwe makampani anda kuitawo message. Saka Google pamutemo iyo inofanira kuti ningirikwe ipo mamwe makampani mukana wekukombita. Google ne Facebook dziri tube dzimakampani iwayo wanoona 60% dze advertising mari advertising ngekuti paunoita search ka Google inoona mari pakusechwa pache ipapo.
Tinoti zvekuda America zvainoshandisa market economy kana kuti capitalism kubudirira kwekambani ndio kunodiwa sei vachirangwa kuti kambani yavo yabudirira zvikuru.
Ya market economy iripo zvaibatsira ndiyo makambani acho arimohoka haadi kuti imwe kambani ikurisika. Kana munine mabhazi anoshanda anoita kwakati imwe kambani mabhazi iwe ndo ine mabhazi akawandisisa anofamba munzira inobva kuwanani munofanira kuti kuweni kukwikwidzana kwakafanirana. Hapana kambani imwe chete inobvumidzwa kuti inyanye kukurisa zvokuti inoshandisa inoshayisa mamwe kambani mukana wekukopita.
Saka Google inonzi ita sei apa yoita sei manje iyo yakabudirira kudaro.
Pane ma options mairi. Imwe ndeyekuti mamwe mabasa anoitwa ne Google asaitwe ne Google ba apuwe imwe kambani. Zvakafanana nekuti kana mabhazi zako anobva kuHarare achienda kuBurawayo awandisa break up ndeyekuti ukabva kuBurawayo uchienda kuHarare haupike mapassengers ukwero haupike mapassengers ukwekwe unongoenda kwadaro. So ndokunonzi kupatsanura kampani kuti isakurise maningi ndozvikuitwa. Pane zvimwe Google zvainoita zvairi kunzi usaiteba chipa mamwe makampani mukana.
Ko izvi zvinoreve kumunhuwo zvake nai Professor Mukasa?
Hapana zvazvinoreva. Uku kurwisana kwewakuru wako kurwisana kwemakampani hapana zvazvino afekta. Ngawarowane wari kusoro iko imi motion wa mahewe yenyu mukiri makanyarara.